UPA EOI FM.
Masikata kanaka muri yeZimbabwe, nawo muri ngechikaranga muchidziverengekwa naSimelingo Simoyo, nawo musoro yadzo. Mudzidzi wedunhu rebhikiti honyuta zvichitevera kushayikwa kwemutemo unomanikidzira vari mumabasa izvichekwa kuvandudza nharaunda dzigereve ruzhinji. Vagari vekuzaka voi havasati vatanga kuwana pundutso kubva kuchirongwa chembudzi. Uyewo madzimai ekutopora oana pundutso kubva kumukuita mabasa ekwezvekurima. Nharo dzedu zvidzere. Mudzidzi wedunhu rebhikiti vaBernard Hatzirapwe vanoti kushayikwa kwemutemo unomanikidzira vari kumabasa izvichekwa kuvandudza nzvimbo dzigere vagari vemunharaunda dzinoiti mabasa awo kwakonzera kuti vagari vemudunhu rebhikiti vashayiwe pundutso yepamanhingatenga kubva mukuchekwa kuri kuitwa chichekwa chelithium nekambani yeBikita Minerals mudunhu iri. Dzirapi vakazivisa izvi murukure vakaita mupepeti wenhau wedu Samuel Chingane Zoro. Ngatiwei vachiwereketa
muviri kuchekwa nepuraizi kambani raiti iko zvino pamutemo wehurumende vana lithium yakabviswa pacommunity share ownership yaimanikidza makambani kukuudza plow back into the community vanhu vachiita madevelopment raiko zvino without that piece of legislation really forced them to assist the community. Now they will just do the mining vachiinda havo zviripo. So the marginal that we can do to force them, unless if there was a piece of legislation which you compare with them to plow back into the community. Community development is going to affect here. Because with the company that is getting so much, we expect to visit Shoromo Shakawanda from it to our community.
Zvichakadai izvi, kambani yeBikita Minerals yakakwanisa kubetsera mukuchera zvibhorani zvisingasviki zvisere uyewo kubetsera zvikoro zvishomanana munharaunda iyi zvisinei nekumora makuchukutu emari kubva mukuchera zvichegwa izvi mudunhu iri. Zvinove izvo zviri kukodzora mwoyo vagari vazhinji vemunzvimbo iyi. Mune dzimwe nhau, vagari vakabatsirikana kubva kuchirongwa chembudzi kubva kusangana ritakunda kudunhu reZaka vanoi havasati vatanga kubatsirikana zvakanyanya sezvo mbudzi idzi dzisati dzatanga kuberekana. Vachitaura neAB Communication News Network, kanzera wewati 17 waCrispin Watadza vakati vanotarisira kuti pamakore maviri anotevera vagari vanenge vaiva kubatsirikana zvikuru sezvo mbudzi idzi dzichange dzoberekana. Zvirongwa zvezvipfuwo zvinobatsira veruzhinji kubudikidza nekutengesa nyama nezvimwewo zvakadai semufudzi. Tichipesa nhau dzedu, madzimai anorima kunharaunda yeTopora mudunhu reMasvingo akurudzira veruzhinji kuita mibato yemavoko kuitira kuti vagona kuwana chouviri. Ngatiwei vachiwereketa.
Madzimai ngatisagarire maoko edu, ngatizvishandire uye ngatikurudzirane isu. Plus ngatisazeza, ngatisava nefiye. Pose panenge pachingodanwa misangano ngatiendei.
Ngatirambe tichingova nenyaya yedu. Kwose kwatinoinda matare chete tikanzi dare ripi, ngatingoenda tine nyaya yedu imweyo. Tisasha kuitaura nyaya yedu. Tofanira kutongoibudisa sezvaasi. Semawira ataita nhasi kuno kuyevoi. Ngatingotiri kutotaura nyaya yedu kuti nyaya yedu ingaiwanikwe ichinda mberi. Tisambodzoka nayo shure kuti madzimai ngatirimei, madzimai ngatiendewo pazvigaro zvo zvepamusoro.
Mai ngatisamiririrwa nevamwe vanhu semadzimai, nokuti isu tisiri kuzoti sidhi yedu takaiwana sedu ine uremu hwakadii hwekuti pakutengesa. Saka tikamiririrwa, munhu anogona kugazetera kuti ichi 20 lita icho chebhaketi rako chesidhi yako zvisizvo. Saka ngatiwanikwe tichitozvimiririra semuzambangwe namadzimai emuno munyika, ngatizvimiririrei.
Madzimai ekutopora ari kuwaniswa rubetsero nesangano reZimbabwe Small World Organic Organization mukuita mabasa ezvekurima. Kuti muine nhau dzamunoda kuti tigoverane, makasununguka kutibata paWhatsapp namba yedu inoti iyo 0785055685 kana pax yedu inoti iyo at Hewe News kana paFacebook page yedu inoti iyo nhau kwihwe kwedu. Zita ndiSimelingo Simoyo. Uku ndiko kupera kwenhau dzedu muringo yeChikaranga. Pari zvino ngatiwe dzimwe nhau muringo yeNdebele.
Ingabe lishana njani mali ya Zimbabwe? Indaba ngolwimi lwesiNdebele zifundwa nguMichel Mutamba.
izihloko zendaba. Umphathi esigabeni sebhikita ukhale ngokuswelakala kwemithetho walabo abenza imisebenzi yokuthuthukisa izindawo zokuhlala umphakathi. Izakhamizi zezakha azikaqali ukuhlomola kulohlelo lwembuzi. Abesifazana basetopora bathola imizuzo ngokwenza umsebenzi wezolimo. Indawo ngokugcweleyo. Umphathi Ntambo esigabeni sasebhikita umnumzana Bernarda Zirabwi uthi ukuswelakala komthetho walabo abenza imisebenzi yezemigodi ukuthi bathuthukise indawo ezihlala le miphakathi lapho okwenziwa khona lokho yikho osekubangela ukuthi izakhamizi zebhikita zingatholi inzuzo. Ukugejwa kwe-lithium yinkampani yebhikita minerals. Umnumzana Hadzirapi watsho lokho. Asimzwene Koloma. Inkampani yeBikita Minerals ikwanisile ukusiza ngokugebha amabhoholi angaba yi-80 yaphinda yasiza izikolo ezimbalwa kulindawo. Izakhamizi ezihlomule kuhlelo lwembuzi enhlanganisweni yeTakunda esigabeni sezakha azikaqali ukuhlomula okuningi ngoba imbuzi lezi azikaqali ukuzala. Ekhuluma nenhlanganiso ye-AB Communication News Network, umphathi Ntambo kaWard 17 umnumzana Crispin Wathatha uthe ulethemba lokuthi kuminyaka emibili ezayo izakhamizi zizazuza kakhulu ngoba imbuzi lezi zizazalana. Inhlelo zemfuyo seziphilisa umphakathi ngokudayisa inyama nokunye. Abesifazana abalimayo esigabeni seTopora edolobheni eMashingo bakhuthaze uZulu ukuthi enze imisebenzi yezandla ukuze baziphilise. Asibazweni bekhuluma.
Madzimai ngatisagarire maoko edu, ngatizvishandire uye ngatikurudzirane isu, plus ngatisazeza, ngatisava nefie. Pose panenge pachingodanwa misangano ngatiendei.
Ngatirambe tichingova nenyaya yedu. Kose kwatinoinda matare chiritikanzi dare ripi, ngatingoenda tine nyaya yedu imweyo. Tisasha kuitaura nyaya yedu. Tofana kutongoibudisa sezvaase mawira ataita nhasi kuno kuyevoi. Katingo tiri kutotaura nyaya yedu ingaiwanikwe ichinda mberi. Tisambodzoka nayo shure kuti madzimai ngatirime, madzimai ngatiendewo pazvigaro zvezvipamuso.
Mai ngatisamiririrwa nevamwe vanhu semadzimai nokuti isu tisiri kuzoti CD yedu takaiwana sedu ine uremu hwakadii hwekuti pakutengesa. Saka tikamiririrwa munhu anogona kugazetera kuti ichi 20 lita icho chebhaketi rako chesidhi yako izvisizvo. Saka ngatiwanikwe tichitozvimiririra semuzambangwe namadzimai emuno munyika ngatizvimiririrei.
Abesifazana eTopora vathola usizo kunhlanganiso yeZimbabwe Smallholder Organic Organization ekwenzela umsebenzi wokulima. Banxali le ndaba engafuna ukusinikela zona likhululekile ukusibamba kwatsapp number yethu ethi 0785055685 kumbe x yethu ethi @heavyweight news kumbe facebook yethu ethi nawo bhayibiro kwedu. Lokhu yikuphela kwendaba. Igama nguMichelle Mutamba.